Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura atirimu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri gunyana 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kutema kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndishitepenyu randiri kumba senzire kuzvidzivirira kuchirwere che COVID-19 ndichiti nezviri mchirongwa chedu cha nasi. Darere muchinoyi nasi rarasa chikumbiro cha amai Grace Mugabe chekuti mutumbi wemurume wawo mushakabvu Robert Mugabe usafukunyurwe. Zimbabwe International Trade Fair inotanga zviri pamutemo muBulawayo. Mutungamiri wa America wa Joe Biden wanutaura kumusangano wa United Nations General Assembly. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi chuya kwa muri ichiva kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Dariri muchinoyi nasirara sa chikumbiro cha amai Grace Mugabe chekuti mutongo wa mambo zvimba kuti mutumbi wa imbo we mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe ufukunyurwe. Nunura ijena, anotipanya enotevera.
Vachipa mtongo wawo nhasi mtongo wedare Rameja City muzvare Ruth Moyo. Vati chikumbiro cha amai Mugabe achina musoro sezvo mwana wavo Bona Mugabe ari iye akakwidza nyaya kudare vachiti haana simba rekukwidza nyaya iyi pamutemo asi ivo mbune. Kunyange hazvo magweta amai Mugabe amira mira achiti amai Mugabe vainge vasiri munyika panguva iyi ndokubva vapa mwana wavo simba kana kuti power of attorney rekukwidza nyaya kwame justice asi dare razviramba. Gwetara amai Mugabe vafungai chimwa murombe vati havana kufara nemutongo wa Major Street vachiti Bona ainge apiwa simba na amai vake zviri pamutemo sezvo vainge vasiri munyika.
Mutongo wapo hanasi unongotaura kuti dare harisi kutenda kuti pakasainwa mapepa aipuwa Bona masimba ekufaila application is akanga abvumizwa kudaro. Nyange zvavo zviri pachena kubva papepa rinonzi special power of attorney rakaitwa nekuda kwekuti mai Mugabe vanga vasiri munze kwenyika kuti vakanga vapa mukana uwo kuti mapepa afairwe kudare Major Street Court. Saka mutongo uyu watokahamadza.
Vachinwa murombe vati vatsapikisa mutongo uyu zvakare kudare pamusoro.
Pane mukana nemhaka yekuti tichitaura nemi kudai zvamunoziva pagara kutoenei apiwu yakaitwa kuhaikoti panyaya iyoyi zvichireva kuti zvataita nhasi zvinokwanisa zvakare kuenda kudare rehaikoti.
Asi gweta ravachinosi munongovere avo vakaendesa amai Mugabe kwamambo zvimba vachiti vanga vaviga vamugabe dzisingabvumirwe netsika dzemazvimba nokudaro vanofanirwa kufukunyurwa vapadon nokwara vati havana chekuwedzera pamutongo vachiti vari kufara nemutongo wanhasi.
Ndinacho kutaura
asi munofara nemutongo waitwa
hongu.
Muzvare Moyo masondo maviri apera vakarasa zvechikumbiro chevana vamugabe vanoti Bona chinotenda Robert Jr. na Belamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo zvimba muna chikumi. Muzvare Moyo vakapa chikonzero sechavapa nhasi chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kufukunyurwa kwavamugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo wamambo zvimba asi kuti amai vavo amai Mugabe ndivo vakapiwa mutongo uyu. Vamugabe vakashaikira kuSingapore muna gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. Vamugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi ndini Nunura Ijena.
Vatunga vatungamiri vaviri veMDC Alliance kwagutu Valentin Kuava nava Philip Maachi avakasungwa nemusi wesvondo pazvavaira vachipomerwa mhosva yekuita musangano pasina mvumo vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare remagistrate Masvingo muzvare konzetangu yerume vabhadharisa vaviri ava mari inoita zviuru zviviri nemazana mashanu emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Muzvare ngwerume vativo vagovava ava vanova munyori wezvekudzidziswa kweutungamiriri wemudunhu remasvingo navamahashi vanova sadyara wegoodnot muMDC Alliance vadzoke mudare musi wa5 Gumiguri gore rino. Gweta revaviri ava vamatiri murere vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekusazivisa mapurisa kuti vaite musangano wekudzidzisa vatsigiri vavo nezvemusangano wavo.
Mhosva yavari kupomerwa ndeyekuti ivo vakaitiswa musangano vasina kupa notice kuregulating authority anova iwo mapurisa pazita rapi pagutu. Saka tapinda mudare vazonziwo vadzoke musi wa5 October 2021 vakanzi vabhadhare bell re2.5 RTGS each nekuti vagare panzvimbo padzimba pavanosvigara ipapo vasaenda fiya nemawitness ndo zvabuda mudare.
Muchuchizi wedare muzvare Nyaradzai Mawerera vaudza dare kuti musi wa19 mwedzi uno pazvitoro zvepazavahera mudunhu rekwagutu vaviri ava vakasungwa mushure mekuita musangano nevatsigiri vavo vasina kudzivisa vemutemo. Vati zvakaitwa nevaviri ava zvinotyora mutemo wemaintenance of peace and order uyo unosungira vose vanoita misangano yezvematongerwo enyika kutanga vazivisa mapurisa nezvemusangano wavanenge vachida kuita. Munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko nechizvino-zvino muMDC Alliance Masvingo vajona vakurawarirwa vati vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nebato riri kutonga iro rinoshandisa mapurisa kumbonyikidza kodzero dzenhengo dzavo dzeMDC Alliance.
Aiwa, izvi hazvinyanyi kutishamisa zvatiri kusongana nazvo nokuti tinoziva kuti ndozvinoita kavatungamiriri kana kuti ndozvinoita mapato anenge achiti ane madhidheta. Zvaanoita ndezvokuti hadi kuona panoungana vanhu vachitaura chokwadi. Saka zvavari kuita izvi tivakanga hazvina ngodaro chete, vakanga vane meeting parafu moyo ward 9 yavaita show, vakanga vane zvimwe meeting pafarai muward 9 ipapo vakaungana sezanupf. Asi isu tinoziva kuti vanhu ava havachadiwi kwapavanotikomba vaida kutaura zvakawanda, isi tinoziva kuti meseji yedu iri kunatsosvika zvakanaka.
Sadyara wezanupf Masvingo vaedza chadzamira vangasingadairi nhare yavo kana kupindura tsambambozha kuti tinzwe divi ravo panyaya iri kupomerwa bato ravo neMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vatungamiri vesangano reCouncil for Student Teachers pamwe nevadzidzi vasere vepaBelvedere Teachers College avakasungwa vachiratidzira pachikoro ichi vabhadhariswa zviuru zvishanu zvemaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo itongwe vachibva kudzimba dzavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vadzidzi ava vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Rimwe remagweta ari kumirira vadzidzi ava avo vakarara muchitokisi paHarare Central vapaida mwoyo saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati dare harina kupikisa chikumbiro chavo chekuti vadzidzi ava vabhadhare mari yechibatiso.
Vapiwa ivo bail re5000 RTGS each uye vanzi ivo varipote kupolice station kwa yeparare central uye kuti vasa interfere nemawitnesses ndozvaitika mukati medare. Asi
vatiwo vachuchusi vavimbisa kuongorora chichemo chevadzidzi ava chekuti vakarohwa nemapurisa apo vakasungwa nezuro.
Tichaisa zvakare zvichemo zvekuti vadzidzi ava vakarohwa pavakasungwa nezuro, saka tati mapurisa ainvestigate kana kuti aongorore kurohwa kwakaita vadzidzi avava zvidzoke kudare vatipe ripoti yekuti chii chakaitika.
Vadzidzi ava vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa nevamwe vanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani, zvekuti mumwe wavo Lavenda Chifamba auya kudare achibva kuchipatara Renyatwa uye ange aine madondoro. Vadzidzi ava vachadzoka kudare zvakare musi wa30 Mbudzi apo panotarisirwa kutanga kutongwa kwenyaya yavo. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe National Students Union vaArchibald Madidam vashora kurohwa kwakaitwa vadzidzi ava nezuro.
Saka tinogwadziwa kukatarisa nezviro pavadzidzi ava vairatidzira. Pane vamwe vakarohwa vakakuvadzwa vakadii ende zvinhu zvinoratidza zvaanenge vashingoitika. Ende pane vese vanenge vavarohwa, pane vese vanenge vashungurudza, hapana akambomiswa pamberi pematare. Zvinova zvinhu zvinotirwadza chaizvo. Ende tiri kuti izvoni hurumende ngaiite the right thing, hurumende ngaibatsire vadzidzi. Yomeka sure kuti everything that they need zvekudzidza zvinge zvichiprovidewa for, inge ichibhadharira vana vose kuti vange vachiwana dzidzo.
Vadzidzi ava vakasungwa vachiratidzira kusafara nekukwidzwa kwemari yechikoro pamwe nekuvharirwa panze kuri kuitwa vadzidzi vasina kubhadhara mari yechikoro. Vakasungwa vanosanganisira mutungamiriri wecost vaWalter Muzamani nenhengo yekomiti yecost vaStephen Mariwo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa chepagore cheZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF chatanga nhasi paine vemabhizimusi vashoma vari kuratidza zvavanogadzira. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF ratanga nhasi muBulawayo, asi nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCovid-19 pane makambani mashoma nenyika dzekunze shoma dziri kuratidza zvadzinogadzira. Mutevedzeri wemukuru wemumiririri wemuzinda wenyika yeKenya muZimbabwe vaLazarus Muganda vati nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCovid-19 makambani ekunyika kwavo haana kukwanisa kuuya kugungano iri. Asi vati vakaona zvakakodzera kuti muzinda wavo uve pagungano iri uchiratidza zvinogadzirwa nemakambani emuKenya uye kushambadza mikana yemabhizimisi iri munyika iyi. VaEdmond Masukume vanoshanda nekambani yeMine Easy Mining Solutions iyo inotengesa michina nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa mumabasa ezvicherwa. VaMasukume vati ndeke kutanga vachiratidza zvavanoita pagungano reZITF vachiti vanofunga kuti izvi zvichabatsira kuti kambani yavo isimukire sezvo ichiri diki.
Takaona zvakakosha kuti tiexpite panguva inei kuda izvinhu zvakakosha nenhau yeCovid. Tirikutarisa kuti masmall scale miners havana kumira kusara kusevenza and kusevenza kwavo pasina ruzivo kana pasina rubatsiro rwezvokusevenzesa kuchimekutaridza kuti menjodzi navo vanenge vachidini vachisangana nazvo. So tiri kuda kuti panza apa masmall scale miners vave nokuziva kuti vakauya kumine easy mining solutions vanokwanisa kutora equipment inoita kuti vasevenze zvakanaka, vakwanise kuwana zvavari kusevenzera pasina njodzi.
Mukuru weZITF vaNicholas Ndebele vaudza Studio 7 kuti vakagara vatora matanho akasimba ekudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCovid-19 vachitiwo zvinhu zvese zvafamba zvakanaka pazuva rekutanga kweZITF nhasi.
Ndinofara chaizvo chaizvo kuti ndiudze Zimbabwe kuti aiwa zuva rokutanga rafamba zvakanaka. 357 maexhibitors zvedu vashamba zvedu zvichiincluda 10 vanobva mune dzimwe nyika. Saka izvi varafamba zvakanaka zvose.
Gungano iri riri kuenderera mberi mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga anotarisirwa kuve munyarikani pamusangano weInternational Business Conference. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vataura kumusangano weUnited Nations General Assembly vachikurudzira vatungamiri venyika dzepasi rose kuti vasatambire utongo hwehumbimbindoga asi kuti vakurudzire utongo hwegutsaruzhinji. VaBiden vadoma Zambia senyika ine zvizvarwa zvakaramba kutambira uori utongi husina kunaka, izvo zvakaita kuti munyika iyi muve neshanduko yakanaka.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives in the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power. and who keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy, with a mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harness the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path.
Utongo wehudzinyiriri hunomboita sekunge utongo wejekerere wasvika kumagumo. Asi ichi handi chokwadi. Chokwadi ndechekuti utongo wejekerere huri kwose. Utongo uhu hunowanikwa mune vanorwisa uori, vatori venhau, vanoratidzira murunyararo. Muchimurenga chiri kuBelarus, Burma, Syria, Cuba neVenezuela nedzimwe nyika, uye madzimai ekuSudan akamira semusambangwena kunyange hazvo vaisangana nemhirizhonga uye hudzvinyiriri kusvika vabvisa mutungamiri aive neropa mumaoko make. Zvinozvionawo kuMoldova, uko vanhu vakavhota kubvisa hurumende yaiita zveuori. Hunorarama mune vechidiki. Utongi wejekerere hunorarama mune vechidiki vekuZambia vakashandisa simba ravo kuvhota kekutanga, vakasimuka neuwandu hwavo vachishora utongi weuori uye vakaparura gwara idzva matongerwo enyika yavo. Hakuna utongo wejekerere husina matambudziko kana muno muAmerica, asi tinofanira kuramba tichirwisa kuti tikunde uye tinofanira kubatana tichirwisa vanoda kuita zvemhirizhonga. Utongi wejekerere ndiyo chete nzira inoita kuti tizadzikise zvatinoshuvira sevanhu.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees riri kukurudzira kumiswa kwekudzoserwa kuvapoteri vekuHaiti avo vakaungana pamugano weMexico neAmerica. Zviuru nezviuru zvevanhu vekuHaiti vari kutsvaga upoteri muAmerica zviri kudzoserwa neAmerica kumusha kwazvo pachishandiswa mutemo wekuchengetedza utano. Vanhu vakawanda vemuCameroon vari kukurudzira runyararo pakati pevanhu vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe vari kunetsana nemauto emunyika iyi. Izvi vanoti zviitwe pasi peurongwa hwegore rino weUnited Nations World Peace Day. Vamwe vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti mari yekunze inosvika zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% inotorwa neRBZ vopiwa mari yemunyika pane zvavanenge vatengesa kunze iri kukanganisa zvikuru maitiro ebasa, nekuti kana vodawo mari yekunze kuti vatenge zvinhu inenge yonetsa kuwana. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Munandira, muchirongwa chinozikanwa nekuti Export Surrender, RBZ yakawedzera mari inobatirwa makambani anotengesa zvinhu kunze achipiwa mari yemunyika nemutengo wedhora uri pamutemo kubva pazvikamu makumi matatu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Sachigaro weAfrica CEO Roundtable vaOzo Obinna vanoti mari iri kubatwa iyi yave kukanganisa vemabhizimisi zvakanyanya.
Dambudziko ratiinaro Blessing rineka mudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukanga watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyoyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya. Kana yanonoka kuuya, zviri kurova kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizinisi, chechipiri kuronga nekarongero kebasa kacho kaakutoshupa. Kune zverimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters. Vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masarenda requirements. Masarenda requirements iwayo ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzava dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150, zvaakutorova kuti vanhu ivavo vakutanga kugunun'una kuti izvo vakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu.
Yeah, export surrender of the European portion, which has been increased. Even contain my business, Akawanda, no good my business under who retain a Maria, Akawanda, Avanguana from export. It was quite the quitter, Ozuna, Zanga, Quitter, Macaban, Mao, Nesmoda Forex. Area here, Gara area, an area contingent between my business and exporter, my central bank. Nothing about the family, Ikakaji, the Kogutuaga Gara Party, without Ranaputi. But according to the retain how much percentage of my export profit.
Vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries, Vakalisto Jokonya, vatiwo.
Chirongwa chacho hachina kuipa. Asi zvinhu zvakanatsa kuarinzwa kuti vanhu vanga vavane munyika manga mazarawo huru wakawanda. Vanhu vanga vachidawo zvokutengesa mari pamusika uye usingabvumi. Saka vakaona kuti tigone kubvisa nyaya dzakadaro, regai titore tichiti mosara neimwe. Kana masara na iyo shoma ya masara na iyo, iyo otora imwe mari wazo tengeza bamsika wano tuwe option wheel. Iyo zo za zina kuhita. But shirikuti kandisho kuti icho, nenye ya zaiti kawe ye COVID. Zaka nganisa zumi shaka wanda kuti. Papa chukona kuti ma export edo aramba achenda mbeni, aramba adzikira kuti makamba niza angasri kushamba. Saka iyo zundoza niya kuzo kanganisa program yacho zaka nyanya.
Vajokonya vaende romberi vachiti
kuti vichibvisa tobva tadzokera futi kumusika mutema uya uyo zobva zvanyenya kuyo zobva zvanyenya kurasika kunze asi kurongeka kwacho zvazvakanaka yanga iri yatinoti muchirungu transition yakanaka hatingati zvanyenya kuzoshata maningi data tagona zvedi kuti tirambe tichingati tikaramba tichitora mari dzacho dzatinenge dziuya iyo hurumende teramba ichinaya ichionawo kuti chakaipa pana apa ndechipi ngati adjustewo.
Gavna weRBZ Dr. John Mangujga mashoko kuvatori venhau pakavandudzwa mutemo uyu vakati Monetary Policy Committee yebhanga ravo yainge yasangana ikabuda nechisungo chekuwedzera mari inofanira kuendeswa kubhanga ravo senzira yekudzikamisa musika wemari weforeign exchange market. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Politbiro yezano PF yakasunga nezuro kuti bato iri rimbosendeka parutivi sarudzo dzematunhu makuru ichiti ipe nguva kugadziriro yemusangano wepagore webato iri uri kuitwa kubhindura mwedzi unouya. Sarudzo dzematunhu makuru idzi dzaifanirwa kuitwa mushure mesarudzo dzematunhu maduku idzo dziri kuitwa svondo rino. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti zvakawanikwa kuti vanhu vave kuwanza simba mukutsvaga rutsigiro rwekuti vapinde muzvigaro vasingaisi nguva nesimba kugadziriro yemusangano wepagore uyu. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mubato iri sezvo muine kusawirirana kunonzi kwakonzera kuti muve nemapoka maviri ari kukwikwidzana. Matunhu anonzi ane kusawirirana kwakanyanya anoti Masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Manicaland neMidlands. Ngati nzwe hurukura yataita navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
Chikonzero chakasaka kuti dare repolitburo riti ayo ngatimbomirai kuita sarudzo dzemaprovincial executive councils ndechekuti tarirai tatarisana neannual people's conference yatiri kuita virtually kureva kuti utungamiri hwekumaprovinces kuma district na ma DCs na ma province unenge uchiungana ma provincial centers yao. Saka na izozo nenyayo kuti vanhu vakukonsentrata nekukambena muzvigaro effort yashoma yakuiswa kunyaya dzekugadzirira virtual conference kuma provincial centers ndokusaka tataiwa ngatichipedzai ma district sekutarwa kwaakaita ma district akapera tochimira topinda mukonferensi tapinda mukonferensi tichibuda imomo tochizoenda kumaprovinces kutiita sarudzo dzamaprovinces.
Pane vamwe vari kuti politburo yakatora danho iri nekuona kusavirirana kuri kuitika mubato rezano PF panyaya yekurwira zvigaro munotii nazvo?
Mashoko iwayo takataura nezuro tichiseka padare ratakaita navatapi venhau Nawa nyora hizo zo, nawa taura hizo zo, kuti inawe ya factionalism ya saka kutu maelections ya postpone. Takaba chura pa msangano hiyo yu, kichito siwa kuti ndiwa na mampara wanubari na kukunye ya nukunyora zwenema, nezo kwa wasina kuswera pa msoro penyaya, neche kuita na kufamiswa kwa basa mzano pia. Siwa nguwa, kichazo shika pa ukara pasi, to kukuna mkorona kuti saka kuzira, ya kuti tingetine wa tatuwe na uwa kata seawa, pa msangano ya tunaita na watuwe na uwa, tapeza politiku. Nukutu mashoko hao, angaru completely 100 kilometers away from the truth. Azifano kunge zichidaro. Kana nemi muno zuona, kutu ungwaru weu tunga mini. Parishi, matasari wane viti mbili kana natu, kutu tipinde maanyo wa People's Conference. Ati goni kuitasaru za zama provinces. Mungua hiyo itakatantana. Their annual conference. Saka kaiso so utunga mili wakati all efforts must now be focused on the annual people's conference. Kutipasa wa neta yote za attention yukutu wa mwanezi timbo. Kwa wana mapasa waka tumwa kutuwa hiki. Mwa ni kwa sekari wale kubishimu kukambena asuku wakati harisirwa. Mapasa neche kuita ne conference.
Hizo saru zozema district ziru kuitwa hizi. Ziru kufamba ose.
Saru zozema district ziru kufamba.
Avanga wari mkuru anu wanana shukufambisikwa kwa mashoko mzano PF watafazu kwa mugwadi wari parunari muarare ne Studio 7. Asinya anzumune shumatonge ruwe nyika vachishanda waka shumirira wari jwe sungwenya wano tushiripa chena kutizano PF ya manekizu kwa kusende kapisaru zoizi nekuda kwa kusawirira na kurumba toiri vachiti kana zano PF ichitaza ugazirisa kusawirira na kurumba tunu inga zokwanisa ere kugazirisa nyika.
Taizwa inyachi chungo kurukuru kwa mapepa nao lema social networks. Asika mbunzo unengu wapo chungo ya kutiki kana mshikazi ya conference ya katari sana nesarusi ya 2023. Mochinda ma structures ya yuma province asa atangaziriswa kumadeliki tanuenda kukumisha nga national health anenga sarusi wa sei. Kana mshikitaza kukazirisa na at provincial level. Munozo kwa nisa ere kuno kazirisa na at national level. Saka zinungu rakiza kutiki. Hani mpongam pi irwitika mbato racho zichingi za singa tuzasina kutawuru wabajoka.
Chiriku zaewe zano PF waru kutiwa asendeka parutivi saruzoe zikitira kupamuka na gaziroe msangano wawe pa gorewe conference hui. Munoti?
Kajosa nore wa shuti gaziriro ye conference ye national party ino changira muwa. Iki gaziroa ya grassroots level. Eni mastructures acho anengari papasi ya provincial level nduwa anenga shibatirana kukazira msangano wele shenao. Saka une kwa kukaziri kwa sei. Panu kuko pumashe. Tunokuti paka kuko tanga msangano joka. Paka katanga kutabongo zozo ni mele mele. Saka zonu kura kiza kuti gangi wako shika ku national conference kwa mwende na Oktober. Ine kichungu wa mili shuka ni mele mele. So zonu kura kiza kuti bato rino tino utonga, rino kuna utonga. Basinga konu kushika ziri. Saba shingo tende kera mamu mapato majikichi MDC anezi barukuruwa, nikiba kuruwa. Asi zao wano sitasa kukoja kunonda kwa mba induza tukuona panaba jonga.
Iwewe zanu PF waru kuti mubato amuna makakata nwaru kutawuruwa osaya. Asi kunziko kuti kune kukwikwizana. Awanga tiku kukwikwizana kurwisana.
Icho kwa titaka izbanya ya chishitawuruwa. Bamu kapewa chilipo kuti hapanu kukwikwizana. Asi taka zono kwa kubwitua kuti. November 17 kwa kundita kukupisa ya mkikaru no kuti matata mulu senza na matozi hapana kukupisa kurumu MPC Alliance kuna mapato anopisa na panoburiso masoja njefuti bachipura wana saka iwo kana wachipachiti iwo hapana kuneza na mbatura sei mbatura cho itanu PFFS Republic ya kapisuwa nefuti
nyanzu mune zwa matenga ruwe nyika wachishanda waka jemiri la wali Joyce Ngwenya wali parunari muarare ne Studio 7.
Yebo yebo yebo, mtsaka za umuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsiletulela maviki wonke ngolwesibili ngo8pm. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokukhuphuka kwenani labafunyenywe bele coronavirus ezikolo zeZimbabwe ngesikhathi izikolo zisanda ukuvulwa. Sikhangela njalo uhlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe abentsundu e-African Union lokuphathisa amantombazana asakhulayo kwezemfundo oluphansi okwesihloko esithi hashtag Africa Educator. Zulukandaba lingakho kutwa ilo lishelo lilami Mike Hove ngo 8 ntambama.
Tabatashuka kumagume chirongwa chedu cha nasi idhaine suja kare mangwana. Kana mchila utitumira tamba mboja zitu mirei ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwa nisa ugunzwa na uzidu pa www.voashona.com. Inindini jonga kandemi rindrimu Washington DC.